Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingani chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wesvondo mbudzi 4 2018 makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zeninga ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa vanoudza vatsigiri vavo kuGwanda kumatevelerland South kuti vagadzirire kupinda mumigwagwa vachiratidzira pamusoro pevhoti yavo yavanoti yakabiwa.
Tinotenda tiyavonga kuti tauya pano paGwanda reason yatawira ndeimwe chete taringa pano paGwanda kuzotenda kuvota kwamakaita
mutungamiri wenyika ava Emerson Mnangagwa vanobatana nevechitendero chekereke yeZion Christian Church ZCC kumbungo kumasvingo uko vanga vachinamatira mvura FC Platinum inotora zvakare mukombe weCastle Lager Premier Soccer League kwasara mitambo miviri kuti mwaka wenhabvu wegore rinoupere. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa Nasi vaudza zvuru zvevatsigiri vavo kuGwanda kumatevelerland South kuti vagadzirire kupinda mumigwagwa vachinoratidzira pamusoro pevhoti yavo yavanoti yakabiwa.
Tinotenda tiyavonga kuti tauya pano paGwanda
sizvine Gwanda tiyavonga
tauya pano paGwanda
sibwire lape Gwanda
Reason yatawira ndeimwe chete
isizato sinyezwi
taringa pano paGwanda kuzotenda kuvota kwamakaita so it's our thank you it's our siyang siyabonga rali
silandu kuzobonga ngokuvotela kwezinyo lonyaka irali yethu yokubonga namhlanje
thank you Gwanda for voting for Chase thank you for voting for us thank you for your love thank you thank you thank you Nao ndandiri ku Bedbridge nezuro ndakashamisika ne crowd yandakaona iko munoziziya kuti panopera ma elections vanhu havaoni the need yokuuya kumarani awasho kuti nemawiro akaita vanhu ku Bedbridge
vachamisa vabatawo nhau dzakasiyana siyana dzinosanganisira uori hwavanoti hwakawanda munyika kutambura kuri kuita vanhu munyika uye mari dzemitero dziri kubatirwa vanhu dze 2% tax Vatiwo bato ravo rakazvipira kuita nhaurirano nehurumende yava Emerson Mnangagwa asi vamunangagwa vanofanira kutanga vabvuma kuti bato ravo rezanu PF rakadyiwa musarudzo dzakapfuura kuti tinzwe zvizhinji tabata murongi wemisangano muMDC vaAmos Chibaya avo vanga vari kumusangano uyu
nhasi tiri kuno kune machikichori shinga ravanhu zuru nezuru kupelanda vastadium chinangwa chemusangano wedu watiri kuita kuno watichaita nyika yose ndeo kuonesa vanhu kuti vanhu vakabire maelection havo vaisa nyika mumagwiringwindi havo vanyudza nyika vanhu vari kutambudzika muzvipatara muna mishonga vana havasi kuenda kuzvikoro munyika hamuna mura zvakanaka mara hamuna mitongo yezvunhu iri kukwira rugumi rugumi pazuva poga poga saka toita seiko nevane awakabire sarto zevane.
Saka mashoko arikunyanyo batwa na vachamisa ndeye kuti kudii avari kutaurira vanhu izvozvo.
Mashoko arikutaurira vanhu ndeye kuti iwo munhu aripo uyo hamusi makamuvhotera. Makavhotera ivo vachamisa kuti vange vari mutungamiriri wenyika. Naizvozvo tiri kuti isusu vana veZimbabwe handei kuState House ikoko tinogadza vachamisa nokuti ndo vakavhotebwana vanhu. Ndo mashoko makukutu avari kutaura vana veZimbabwe.
Muchiona ruzhinji rwevanhu rwamakaunganidza iko zvino vari kutambirana sei nemashoko ari kuparidzwa aya?
Vanhu vari kufara chaizvo mukoma wangu Ivan. Vari kutoti vaiwa takagadzwa isu vachamisa musi wa State July. Naizvozvo tatononoka handei kuState House ikoko kwatakavhota kuti munge muchinda munogadzirisa matambudziko ari munyika. Saka ndingati inini muchidimbu mukoma Ivan, mashoko aya ari kutambidza zvine mutsindo, ari kutambidza nevanhu vese kwese kwatiri kufamba tichienda. Nokuti vatungamiriri mukoma Ivan, tinofanira kuva vatungamiriri vanotaridza kuti vakavhotebwa nevanhu nekufamba navanhu.
Avo vanga vari murongi wemisangano mubato reMDC vaAmos Chibaya vachitaura parunhare vari kupelandava Stadium kuGwanda neStudio 7. Asiwo imwe nhengo yeZanu PF kumatembeleland North vaBelieve Gaule vanoti MDC iri kutambisa nguva kuramba vachiti vakakunda musarudzo nekuti hurumende iri kutonga yakatambirwa pasi rese, hakusisina chichachinja zvakabuda musarudzo.
Mashoko ari kuparidzwa nevanhu veMDC aya, sekuona kwangu yes vari kuita zvavari kuita, but hakuna chichabuda, hakuna zvavachazvaita vagona kuita nezvokuti zvinhu zvavo zvibudirire. Kana kumboti chete they are taking advantage kuti vanhu zvinhu hazvisati zvazvonaka munyika, zvisati zvanaka sezvo vana Munangagwa vachitanga basa, ivo vari they are taking advantage yesituation irimo, mamiriro ezvinhu, mamiriro ezvinhu munyika, kuri kuti zvinhu hazvina kumira mushe nemhava kuti kune sabhodhi dziri kuitika apa neapa dziri kukonzereswa nevamwe vanhu apo zviri pachena. Ende vanhu vachava vari kuzi handizivi kuti vari kuzvitora kupi kuti vachaita izvozvo zvibudirire. Handisi kuvaona vachibudirira nemhava kuti havana rutsigiro vaMunangagwa. Zvinhu zvavo zvakafamba zvakanaka naka sezvo zvaita zvaita nenzira zvakaita zvakaenda kumakoti zvakabudirira. Isadhaki iri watsigira, handizivi kuti iwo tsigiro wacho vacharuwana kupi.
Munoona here paine pachikwanisika kuti pave nenhaurirano pakati peZANU PF neMDC dzekuti vashande vese kuenda kumberi?
Sezvo vari kuita zvinhu zvavo izvi, ndinofunga kuti vanhu veMDC ava vachapedzisira vabvuma kuti vanhu vagare pasi vataurirane. Sezvo President Munangagwa haana kuramba akati haiwa ngatigarei pasi kana kune zvimwe tongotaurirana, but iyo manje vari kuramba. But ndiri kuona kuti vakatadza kubudirira kwa zvinhu zvavo zvari kuita, sezvo vachatadza vachadzoka futi. Ndiri kuvaona vechidzoka ivo vechida kuti vanhu vataurirane, vagare pasi vataurirane, vagadzirise zvinoda kugadziriswa.
Avo vanga vari mutsigiri webato reZANU PF kumatembeleland vachitaura parunhare vari kutsolocho kwakare kuBulawayo.
Mwedzi uno wambudzi 2018 nevenyuro yenyu ichinge ichikokera hurukuru pamusoro pemamiriro akaita zvinhu muZimbabwe. Hurukuro idzo dzinokukokai kuti mupinde dzichaitirwa munzvimbo dzakasiyana-siyana muZimbabwe. Takabatana neve Media Center. Sanganai neni Pracedes Jeremiah munzvimbo dzatichakuzivisai panhepfenyuro ino paFacebook pamwe chete nepaWhatsApp.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa nhasi vabatana nevechitendero chekereke yeZion Christian Church ZCC kumbungo kumasvingo uko vanga vachinamatira mvura. vamunangagwa vaudza gungano iri kuti matambudziko ari munyika akafanana nemarwadzo anosanganikwa nawo munguva yepamuviri asi mufaro uchizouya pashure. Gungano iri rabatanidzawo mhemberero yekucherechedza zuva rekuberekwa kwemukuru wekereke iyi yeZCC, Bishop Nehemiah Mutendi, pamwe navamunangagwa avo vakaberekwa vose musi wa15 Gunyana. Vanoongorora zvematongerwo enyika vari nhengo yeZANU PF vagadzira chirumanzu vaudza Jonga Kandemiri weStudio 7 kuti chiitiko ichi chinoratidza kuti mutungamiri wenyika haasarure makereke.
Zvinhu zvinoratidza kuti purezidendi munhu anobvumirana nezvitendero zvakasiyana siyana pano pasi. Zvinonzi nechirungu Zimbabwe is a Christian society. Zvisiri zvochete, munhu anokoshesa denga pakuti vainda kundonamatira mvura, sezvo taakuziva kuti nguva yokurima kana kuti nguva yekwemvura muZimbabwe yaswedera. Saka zvinhu zvakanakawo chose kuti vakuru venyika vakumikidze kuna Mwari kuti tive nemvura. Muchitendero unonamatira chipi nechipi choga choga, muchitendero unonamatira runyararo kuti nyika idzikame, muchitendero unonamatira upfumi hwenyika kuti Mwari adurure nyasha nengoni dzake kuti zvimbomho yeZimbabwe ibudire, muchitendero unonamatira chikoro cheche kuti mhuri yako ipase. Zvinhu zvakawandisa zvinokumbirwa kuna Mwari pane nyaya dzezvitendero.
Tanzwawo kuti vamunangagwa vati matambudziko akatarisana nenyika zvinhu zvinokwanisa kukasika kupera zvichigadziriswa. Imi munotiwo?
Ndizvo chokwadi ichocho, zviri pachena sadriver wetractor. Nokuti mukatarisa maprizes angavapoka anga kutotyisa kushuwa kuti kuzvinhu zviri kubva nokupi, asi mutungamiri wenyika pakatangisa kugara namacaptains of industry, zvinhu tiri kuona zvakudini maprizes akuderera. Senyaya dzemitsetse dzemafuta, petrol nediesel, zvinhu zvakutoshamisika kuti patakamboita 2 weeks shuwa tichinetsekara, asi zvino mafuta azara pese pese. Vamunoti ndo nyanzvi dzoufumi muZimbabwe, mukanyatsokuongorora hapana nyanzvi dziripo. Nokuti iye zvino chinokonzeresa kuti mukaka udhure chii, chinokonzeresa upfu. Karimwa gore rakapera kukavapo. Chii chinokonzeresa izvozvo?
Avo vanga vari vanoongorora zvematongerwo enyika vari nhengo yeZANU PF vagadzira chirumanzu vari parunhare kwaChirumanzu kuMidlands naJonga Kandemiri weStudio 7.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ese. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 7270 ne9885 shortwave, uye na7 PM mazuva ose pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne15460 kHz per shortwave. Pindai muchirongwa cheLive Talk na8 PM nekutumira maWhatsApp message kana mavoice message panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepfenyura chirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei paFacebook page yedu yeVOA Shona musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza4 PM kusvika na5 PM, musi wechishanu kubva na4:45 PM kusvika na5:15 PM. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Egypt yazivisa nasi kuti yauraya vapanduki gumi nevapfumbamwe vanofungidzirwa kuti vane chekuita nekuurayiwa kwevanhu vanomwe vechitendero chechikristu nemusi wechishanu avo vaienda kune imwe nzvimbo yekunamatira iri kudunhu reminya. Vakuru vakuru veUnited Nations nevamwe vanobatsira vanobva kusangano reSyrian Arab Red Crescent vari kubaya vana nomba uye kupa rubatsiro ruri kudiwa zvikuru kekutanga kune imwe kamba yevakatiza misha yavo kumugano weSyria neJordan. Iye zvino tochimboenda kuchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki muupenyu hwavo. Ndinokutambirai nemufaro vateereri muchirongwa chatinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Chirongwa ichi munochipakurirwa pamhepo nemusi wesvondo wega wega neni Evans Zeninga ndiri muWashington DC. Nasi tiri kutarisa upenyu hwevechidiki, mamiriro akaita zvinhu kumusha nezvavari kuita mukuedza mukurarama. Nasi taita rombo rakanaka tichange tichikurukura navahanzvadzi Nancy Nyaunde avo vakatamira South Africa kunoshava. Vanzvadzi Nenzi, ndinokuchingamidzai muchirongwa makadi zvenyu.
Tiripo hedu mukoma Evans Maradiko.
Tiri kunzwaka kuti ndimi makakrosa mabhodha mukaenda kumhiri uko kunotsvaga cheuviri. Muri kupi imimi?
Inini mukoma Evans ndiri kuCape Town.
Mane nguva yakadii muri kuCape Town?
Ndane 3 years ndiri muCape Town.
Saka muri kusevenza here ikoko? Muri kuita nezvei? Chiri kukuraramisai?
Ini ndineka bhizinesi kangu kadiki diki shop.
Kose muri kukati kadiki diki, handiti raita chake ndihombarume here?
Zvinhu zvinotanga zvichiri zvinyiki zvichingokura zvichikura zvichienda.
Saka imi bhizinesi ramunoita nderei?
Ini ndinoita bhizinesi rokutengesa zvinhu zvemagetsi, mafiriji, matv nezvakadaro nezvakadaro.
Makazvifunga sei izvi kubva kuZimbabwe mosvika kuCape Town mosvikotanga business?
Chakaitika taka nekudukuomo zvakaita zvinhu kuZimbabwe. So takafunga kuti regai tiende kuCape Town tinotsvaga zvekuita. Then tasvika kuCape Town mabasa aishayikawo, saka ndakafunga kuti regai nditange nekutengesa zvinhu.
Saka business renyu riri kukufambirai zvakadii?
Business rangu riri kufamba, handida kunyeda, ndinoda kutenda mari pane chete.
Saka vanotenga kwamuri vanhu vakaita sei? Makambani here? Vanhuwo vari kuzvifambira? Makatovhura chitoro kanyi?
Hongu mukoma Evans, vanhu vanotitengera vanhu vanenge vachifambawo inzvicho, vanhu vachifamba vachini uya uzonditengera, noti makambani, because ndinotengesa zvinhu.
Saka zvanga zvakaoma sei kuti mugone kutanga business renyu?
Zvanga zvakaoma chaizvo kuti ndikwanise kutanga business rangu, nokuti paidikana mari yakawanda kuti ndikwanise kutenga zvinhu zvakawanda. So zvakanditorera nguva hombe kuti ndikwanise kukwanisa kutsvaga mari inokwana kuti ndikwanise kuvhura chitoro nekutenga zvinhu.
Asi kubva zvamatanga kuri kusvika pari zvino, munofara sei nemasimukira azvaita?
Kutanga pari zvino ndinofara chaizvo nokuti shopu iri kuita ichiwedzera nekuwedzera ndichitenga zvimwe zvinhu.
Zvino imiwo semunhu wechisikana muindastiri mamuri, tinoona munowanzozara vanhu vechirume, mainjiniya namakanika, maelektrician. Imi makazvikwanisa sei kumira-mira muchikunda muindastiri iyoyi?
Muchibimbu ndakakwanisa nekuda kwemamiriro akaita zvinhu kuZimbabwe. Nhamo inokuka kuti ushamise kufunga kuti ndingaite chii chandinokwanisa kuti ndirarame kuvechidiki.
Vamwewo vari kuZimbabwe vechidiki nevamwe vagerewo muSouth Africa vari kushayiwawo kuti vopinda nepapi voitawo sei vari kunyika dziri kunze uko. Mashoko amungavapewo ekuvasimbisa nekuvatsigisa ndeyekuti kudii?
Ndinoata mashoko ari kunze nevari kuZimbabwe, ndinovapa mashoko kuti vanokwanisa ngavafanire kushanda nesimba vareize mari kuti vakwanise kuzviitira basa ravo vega nevemaoko. Zvinosimudzira wechidiki.
Aiwa, ndinoda kukutendai zvikuru nekutipa mukana wekukurukura nemi. Vateereri vedu, ndinoda kukutendai zvikuru kunge mange muinesu muchirongwa chedu chanhasi chatanga tichikurukura naNancy Nyaunde vari kuCape Town vari kuita bhizinesi rezvekutengesa zvemagetsi semusikana wechidiki akabva kuZimbabwe akaenda kuSouth Africa kunoshava. Chirongwa ichi munochiunzirwa neni Evans Zininga ndiri muWashington DC. Ndoti musare zvakanaka, tosangana zvakare svondo rinouya pandichakuigirazve chimwe chirongwa. Iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande weStudio 7 achitipa chirongwa chinotarisa zvechitendero muhurukuro yaaita namufundisi Reverend Oliver Mandisodza.
Yesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, munondipa simba.
Yesu simba rangu,
simba rangu,
simba rangu, munondipa
simba.
Maneru akanaka vatereri, ini ndiri Tanonoka Wande ndichikuchingamidzai nemufaro mune chimwezve chirongwa chezvechitendero. Nhasi tine rombo rakanaka patashanyirwa na Reverend Oliver Mandisodza, the man of valor, purpose and vision. Reverend Mandisodza, kwazisai vatereri.
Tinokwazisai vatendi pasi rose muri Zimbabwe iri kumatima nakwenyika.
Mangati taurirawo here pamusoro pe man of valor, purpose and vision?
Yes, tinotenda. Man of valor, purpose and vision, MVPV, tingati urongwa wana baba kana kusangana mubatanidzo wana baba wemachechi akasiyana siyana watakaisa musoro pamwe chete kuti titarise nhau dzine chekuita nevanhurume, kusimudzirwa kwavo, mugarire vavo, muraramiro vavo, zvavanoita mumhuri dzavo, muchechi, munharaunda, kusimbisa mabasa vanobata mukusimudzirwa kwemugariro vedu savanhu savarume, kuti tinge tine izwiwo rinozwika pakugadzirisa zvingadaro zvinhu zvinonetsa kana zvingafadza pakurarama kwatinoita sevanhu.
Muri kushandewo here nemadzimai?
Tinotenda. Mukaona chiono chedu chinotarisira kuchengetedzwa kwemhuri, madzikereki nenharaunda, kana tatongoti mhuri, zvotongoreva kuti madzimai atokwana ipapo. Murume haagone kumira ari ega, anomira aine mudzimai nevana vake, ndokuti mhuri. Zvichizobvira zvichizopindwa munharaunda dzatigere, madzimai anotove nechikamu chavo chakakura chavanobata musangano reMVPV.
Reverend Mandisodza, mukatitaurirawo chimwe chezvinhu zvamunoita munharaunda yenyu.
Tinotenda. Sechirongwa chichangotanga, tine zvinhu zvizhinji zvatanga tichitarisa, asi pari zvino tinoti tine chikoro chatakatitaka adopta kana chatakatora chiri kumusengezi chinonzi Bright Star Academy, chinodzidza vana watingati ivo vari pasi pasi vane chikoro hachina kumira zvakanaka, chida kushandwa kuwakwa nekubatsira vanakomana ivava kuti vange vari vanoziva, vanokura vaine hunhu hwakanaka nekuziva kuti vanga nekuva wandudza mugarire vavo. Saka tine chikoro icho chataka adopta. Tinewo urongwa hwatinawo kumaprisons edu muZimbabwe, all the 10 provinces that no shanda na wane kukurudira isu sinonye na utarisa jino jinoba chika jinoba zira wasungwa kutu nyangu wale wale wanababa wale matorongo imomo chicha tinga gune kuita wati warambe wale wanababa ne muri zao wachita wachipambi zana pamwechi ne muri zao chumosu watino ita kupamba tishita ma workshops kusanga na chisi sana sawarume uone sana sutineesu watino gono wati chito sawarume tishibazira kusumu zira nekutasa ni matambu zuka nengasa sana ne wangwe vedu tichi ina takadaka
kwa nengke wachita kujoina kana kukubatira iwo muzirongwa za muri kuita muvanga kubata ipapi.
Alright, tine maofisi gari kwa number 196 Amora Michelle Eastley Muharare ndinga doka tatifa muzinda kwa tiri pari shino tino guna watikopa pa nare mboja number 0775-628-8762 do guna kuzokurora 0775-628-762
pani mashoko ramunga laku uzawa tereri re kana pao yedu mashoko okupetisira
mashoko kuru zira ndinga laku paku mkunewo sewa gaterera tinuma wana kuna bukura mazimambo yegu tanga chapter 2 verse 2 Abu David akanga ari kukurudzira mwanako manawake Solomon iwe Solomon ndakuda kusvika panguva yekusiya nyika ino asi iwe chiwa murume chiwe munakasimba kuzoti uri murume saka ndingakupa mhuri yese yezimbabwe yakateerera kuti panguva yakadai upenyu huchingasei kuwese hunooma zvinhu hazvina kumira zvakanaka tinotarisa kuti vose vanoziva mwari vasimuke semhare wave varume vakasimba kunamatira nekudzidzisa kuti tive netariro tive nekubatsirana kuti nyika yedu tingaiumbe sei zvakanaka tichienderera mberi tigoonekwa tichiverengwa pane dzimwe nyika sezimbabwe.
Aiwa vadiwa vateereri nemashoko iwayo abva kuna Reverend Oliver Mandisodza Women of Valor, Purpose and Vision. Ndinoti ndipo panoperera chirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare svondo rinouya apo tichakupai zvechimwe chirongwa chezvechitendero. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti muve nesvondo rakanaka. Reverend Mandisodza tinotenda zvikuru.
Garira Jesu kunika kani zira kamujijiko jiri mutasi
tinotenda Tanonoka. Munhau dzemitambo chikwata cheFC Platinum chatora zvakare mukombe weCastle Lager Premier Soccer League kwasara mitambo miviri kuti mwaka wenhabvu wegore rinopere. Michael Kariati anotipa zvizere pamusoro penyaya iyi.
Vagari vemuzvishavane vari kupemberera zvekare muchure mekunge FC Platinum yatora mukombe weCastle Lager Premier Soccer League. Wemwaka uno nhasi masikati FC Platinum iyo yanga ichingoda point imwe chete mumutambo wavo neShabani Mine yatora mapoints ese matatu ndokuramba yakasiya ngezi Platinum Stars nemapoints mapfumbamwe kwasara mitambo miviri chete kuti makundano aya asvike kwamvura yacheka makumbo. FC Platinum yave nemapoints makumi manomwe nemana ngezi Platinum Stars ine mapoints makumi matanhatu nemashanu. Muteveri weDynamos vaTitus Goya vanoti vari kufara zvikuru kuti Norman Mapeza aripwa nekutora mukombe uyu nebasa ranga achiita kugona kunenge kudada. Asi muteveri wekugona kunenge kudada vaMichael Msonza vanoti vave kutarisira makundano eCAF Champions League vachitarisira ivo kuti chikwata chavo chichaita zviri nani pane zvavakamboita apo vaimirira nyika mumakundano emuAfrica. Mukutora mukombe uyu FC Platinum ichawana mari inoita iyo zvuru zana zvemadhora uyezve ichange ichimirira nyika muCAF Champions League muna 2019. Asi chikwata cheNiche Road chamira netambo makwikwi aya mushure mekurwa 2-0 neHerentals muzuva iro vavari kukupidzana navo vechapungu vakarohwawo zvekare neZPC Kariba 2-0. Zvikwata zviri izvi zvakasiyana nemapoints mana chimwe chacho chichibatana Nisha Bani Mine, Blur City, ne Mutare City Rovers.
Tinotenda kuna Michael Kariati. Taba tashika kumagumo echirongwa chedu chanasi. Iva inesu zvakare mangwana anokuoneka ine mufaro. Ndini Evans Zeninga, ndiri mu Washington DC.
Soko isika tisenda baku.